A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, the 19th, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are talking about the escalating tensions in the ruling ZANU-PF party.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
You enjoy very much to denigrate the leadership of ZANU-PF. You enjoy so much to say bad things about our president, about our two vice presidents, about the first lady and other leaders of ZANU-PF. As Youth League, we are not happy. We are very, very unhappy. And anybody, anyway, whether the person is in ZANU-PF or is outside ZANU-PF, must not insult our leadership. We are only law-abiding citizens of this country. That's why we don't react in some instances. We believe the right authorities will come in to resolve those issues when they surface.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the factional fights in the ruling ZANU-PF party.
President Robert Mugabe was on ZTV today and called upon his warring party members to unite. Mr. Mugabe was flanked by his two deputies, Mr. Emmerson Mnangagwa and Mr. Phelekezele Mpoko. The two vice presidents are alleged to be in two camps, with Mr. Mnangagwa allegedly heading Team Lacoste, and Mpoko is in the so-called Generation 40 or G40, which also includes First Lady Grace Mugabe.
But most Zimbabweans are not convinced that President Robert Mugabe, who turns 92 on Sunday, is still in control of his party or the country. And of course, this is causing some to think that there is instability in the country, which might actually lead to civil strife. Gibbs,
what do you think about what is happening in ZANU-PF? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. You can also find us on Facebook and Twitter.
Onguka hama wadiwa tirauti tinge tichitaura nemi nemaone enya murikuita mamiriro akaita zvinhu bato ririkutonga reZANU-PF umo maita bata murefu bata mupfupi nezuro takaona vamwe vakarwa hondo vachitsigira ivo gurukota rinoona nezvavakarwa hondo vaChristopher Mutsvangwa vachirohwa nekurwisana nemapurisa vachikandirwa utsi unokatyidza vachidirwa mvura nemapurisa vachinzi vasaratidzire kuCity Sports Center. Tiri kunzwawo zvakare kuti vamugabe mashoko avataura nhasi paZTV vashora vamutsvangwa vachiti vaisafanira kunge vakaronga musangano iwoyu asi vachiti vane urombo kuti panenge pakarohwa vakarwa hondo yerusununguko vachiti zvanga zvisingafaniri kuita vachiti mubato mavo vanhu vanofanira kunge vachibatana. Toda kunzwa kuti munoti kudii nemvonga mupopoto iri muZANU-PF umo maberekera pongwe. Mapindwa napongwe mubato Gibbs.
Yebo kambe Blessing. Beka kahle indaba yethu lamhlanje ye. Sizibonile izolo njalo sezwa kuthiwa bekukhanjwa sibili kulangale Harare. bekudabuka ibhulugu esibili abantu bebegijima okumangalisayo nxa phela isibuyile impompi yamanzi lana eyamapholisa kumbe sokubuyela ebutton stick kumele phela uthathe ngesithende ungelukweza njalo amanzi lana phela akudwebadweba ukuthi ungaze ungene phakathi kwabantu bayakubamba bethi chaka kanti dube kanti lokhu kuyini sula manzi ayiblue ye sibona nje kathesi umongameli Robert Mugabe ukuthi bolaba abatshayiwe izolo eHarare ama-war veterans akumelanga ukuthi ngakuhambe njalo ude-ke kulo nkokheli yama-war veterans yena umnumzana uChristopher Mtsangwa okade ungamelanga ukuthi alungise khonokhu umhlangano akade funa ukuwenza ye umnumzana Mtsangwa yena ukhanya usekelana le ngxenye yezanu p f ekhanya ikhokhelwa-ke ngumnumzana u-Emerson Mnangagwa yena ofuna ukuthatha isikhundla sikamongameli loba nje jala ukuthi yena akafuni khonokho kuzobuya-ke eyinye khonapho-ke ingxenye yezanu p f okuthiwa i-g 40 efuna ukuthi-ke umkamongameli uGrace Mugabe angena esikhundleni sifuna ukuzwa ngani izwi likandaba sifuna ukukhuluma okuningi likhulume kathesi sizwe ukuthi lithini ye kunjalo fowethu
Gibbs, I think we have our first guest. That is Mr. Rashid Mahia from Hill, Zimbabwe. Mr. Mahia, good evening.
Yeah, good evening. Good evening.
Thank you so much. We are doing great. Gibbs, you can start the ball rolling.
Mr. Mahia, what do you think about what is happening in ZANU PF right now?
Well, our concern is Hill, Zimbabwe is the threat to peace and the threat to the national security. The threat to peace is evidenced by the fact that the top leadership of government are fighting each other, and we've had references to the army and the security forces. There is an attempt to manipulate from the political by the political leadership to get those forces into the leadership and suppression expeditions and this. And I think the threat to national peace.
And Mr. Mugabe addressed the nation this evening and he called for unity. Do you think this is going to help?
We called upon the president in a statement that we issued yesterday that the president has got to carry out his constitutional responsibility, and that is part of his constitutional mandate, is to ensure that there is national peace and stability in the country. Will that work? I am not sure that it is going to work because he's done that before. This is not the first time that the president has called for peace. The first time that the president has called for ending of animosities and the contestations for power, open show of hostilities within his party. We remember 2 weeks ago the president, and we understand during a political meeting, he called upon his comrades within his party to observe such. But a day later, the first lady was in Chuache, where she was shouting obscenities and saying all sorts of things that threatened the part of the peace that the president was calling for. So we don't think it works. We want to see the president doing more than just saying things that are not followed through with action.
Thank you so much. And Gibbs, we have our second guest. That is Mr. Clement Moyo.
Yes, Mr. Clement Moyo is an independent political analyst. And Mr. Moyo, good evening and welcome to the program.
Yes.
Now, tell us what you think about what is going on in Zambia.
Well, there's nothing. There's nothing going on there. You see, Mugabe is still in charge, and he's only, you know, he's still in charge. He's calling the shots. They gave him all the power at the Victoria Falls Conference. That the power now is centered on one man, and so he's going to do as he pleases. So there's nothing really that is going on that is different. I don't see anything that can alarm people. There's nothing. There's nothing going on.
But he's saying that people should unite. You know, at the end of the day, do you think that is going to happen?
No. That's what he's saying. But is he doing that? Is he uniting the people? That's the question.
What is going to happen? In your own opinion.
In my own opinion, it is still like that. He's still in power, and whoever disputes his decisions is going to get into the line of fire, and he will burn.
Regaiti dzoke kuna vamahia. Vamahia, matimi amuone, zvirikuta rwana vamugabe zvichibatsira zvakanyanya. Panga itwe sei kugadzirisa iyo batamurefu batamupfupiri munyika?
Tinoti zviri kwavari nekuti nyaya idzi dziri kuitika kumusangano wavo. Vane mitemo yavo yavanoteedzera, yavanokwanisa kuteedzera, yavanoratidza vasi kuteedzera. Itisu chatine hanya nacho sevana veZimbabwe vasiri vebato vemapati ndechekuti kana ivo varivo vari kutungamira hurumende uye vanovatsigira vavakasarudza vachirwisana vari vanhu vanonge vachifanira kunge vari kubatsa kuhurumende, ndoko vanobva nyaya yedu. Nekuti kana maministers anofanira kunge achiita basa ari mubishi rekutsoropodzana, rekutinurana, rekushaudzana, kana mudzimai wemutungamiri wenyika achimira pamberi pe 13 million people paZBC paNational Broadcast achitaura mashoko asinganyatso kuti aremekedzeki, achitaura mashoko anoita kuti pave nekupatsanurana, pasava nerunyaro, handione kuti chavangaite chii mukuru wenyika, asi kuti ngavambotiura amai kumbako.
Gibbs.
Yes, wewe baba moyo, ubona wazani uzakhuza yini lo mngakhe? Njoba ukhuzile namhlanje wathi baba Mtsangwa kungani kanti ungenzi kuhle, so uyakhuza yini lo mngakhe futhi ukuthi hey ungabu ngenangena kwezepolitiki kanga?
No, that is not going to happen.
Uza kwezana kuitsha ngesintu
sibiasiyeangesindebele. If you look at how nganga ukhangele ukuthi umjuru wakhutshwa njani. Ya wakhutshwa umjuru kukhulunyweni, kuyini ayekwenzile, kwakukhulunywe mbani, owenza ukuthi umjuru akhutshwe mbani? Kayisuye umama angiso. Umama nguye wayegijima wahamba lapha lalaphana wakhuluma lokhu lalokhuyana, ekugcineni umama umjuru wakhutshwa. So lokhu akukhulumayo ukuthi abantu bawo abaunite, hayi sikho kuyikho, akukho ngisho lambijana, akukho. Angazi ukuthi abanye babona njani, kodwa mna vele ngamboni kulokhu utshintsho okukhona. Umama lonzabe lokhu ekhuluma into azikhulumayo, and abazangena elayinini yona leyo lapho akhuluma khona baza kutsha. Yikho esivele sijayele ukubona, angazi nxa ngakungatshintsha kathesi. Mna bengifisa ukuthi yena njengomkhokheli welizwe ngabe uyabiza labo abaxabanayo azama ukuthi bakhulumisane kuhle, kuphele lokho abakuxabanayo, abone ukuthi kuvele kuxatshwana ngani, kuyini okubangwayo, kulungiswe, kuphathi konke lokhu kuhlalwe phansi, kuphathi anti kuphathi kulama-structures e-party, politburo, kulama-central committee members, kungakhulunywa lokhu kulungiswe. Akuzange kwenziwe ngisho lakuqala, kwenziwa nje kwaphongu cacicaciswa sokulama sokulama-decisions ayenziweyo, abantu belokhu bengabona ukuthi kathi okwenzakalayo lapha kuyini. Lwani umama akazange anikwe isikhathi sokuthi la azivikele, hhayi. So lokho kunjalo nje.
Siyakuzwa kakhulu ke what Mr. Moyo is saying is that nothing is going to change in ZANU PF even if the president is calling for unity. And you went further to say that why not you know, call all the feuding sides, you know, talk to them and then finalize everything using party structures. He says maybe that can work, but not this public kind of, you know, talk.
For those of you who are just joining us, a good evening, and this is a Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the factional fights in the ruling ZANU-PF party. Many political analysts are saying this is being caused by President Robert Mugabe's failure to address the succession issue in his party. Mr. Mugabe turns 92 on Sunday. Tine muterere wedu kutanga mukoma Adon. Makadi mukoma Adon.
Ndinofara mukoma Makadi.
Aiwa, tiripo. Muri kuona sei zviri kuitika mubato reZANU-PF?
Ya, zviri kuitika mubato reZANU-PF zvinhu zvinonyadzisa zvikuru. Nyaya iripo ilack of focus. Varasa gwara ravo ravanofarira kutevera, indiscipline mupati, kufurirana, isei pressure and discipline, zvinhu zvanyonganisa pati plus kutaura. Some of the guys they just open their mouth before they fill their mind. And I think this has been addressed by the president just soon. Yeah, when he sat down with these two vice presidents and addressed them at the ZANU-PF headquarters this evening.
So do you think that is going to help ease the tensions in the country and in ZANU-PF in particular?
Yeah, this will help to a large extent. Since the guys were addressed peacefully, to see the advantages of being united, being focused, be respectful, be organized, be mature. That was really premature politics.
Adon, thank you so much.
Okay, thanks.
Tinotenda mukoma Adon, unless muruda kupedzisa henyu zvamava muchida kutaura.
Aiwa, ndataura zvamuchataura mangwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Adon, muve neweekend yakanaka.
Okay, thanks very much.
Tine mumwe muteereri, andiziyo kuti mukoma Rickson kana kuti Dickson, makadi?
Makadi.
Ndimukomana.
Mukoma Rickson.
Rickson, makadi mukoma Rickson.
Aiwa, ndosimba makadivo Studio 7.
Studio 7 tinotamba. Tipewo pfungwa dzenyu nemaonero enyu akaita mamiriro akaita zvinhu muZANU-PF nemunyika.
Mapisha-pisha andinoona arimo muZANU-PF anonyanyokonzerwa nenyaya yekuti vamugabe vagara nguva refu vachitonga. Unoziva history repeats itself. Unoona mukatevedza history yana Mao Zedong yekare yataierenga, munoona kuti vakadzi vavo vakazopinda mumajere nenyaya yekuti any revolutionary party inoneta kuti haigoni kuti president wayo atrust anyone else besides to intimate someone akafanana nemukadzi wake. Saka zviripo ndezvokuti hakuna mumwe munhu anotrustwa navamugabe kunze kwemukadzi wavo. Ivoga anokwanisa kuita kuti ivo vasasungwa kana vakabva pachigaro. Saka zvimwe zviripozvo ndezvokuti munoziva mukoma Jonga ndezvokuti kare taiziva kuti vanhu vakuru vakafanana navamugabe vaakuma90 something years vane kana vari baba vepamba vanenge vangova aceremonial father, nokuti madecisions yacho vakanenge vachanhu vachamaka. Saka madecisions avamugabe vaakutaita zvino vaakungoti my grace ingoita. Saka munoona zviripo ndezvokuti kazhinji vanhu vavo vanga vasanhu vachabhadhara kana mabhazi, vasanhu vachamira mutsetse, vasanhu vachaita chimwe chinhu. Saka tingatiwo inyika here tinotungamirirwa nemunhu wekuti tinongoti the ceremony of someone? Ndosaka muchiona zvo zvichinoita muZANU-PF. Misi Mugabe vakakomewa kuguruma someone anokwanisa kudi kuzovatevedzera kana vachinge vabva pachigaro. Ndo zvimwe zvinokonzeresa kuti muve nemapishapisha akadaro.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Rickson nekupinda muchirongwa chedu.
Okay.
You heard from tinotenda zvikuru mukoma Rickson. You heard from Rickson there. Essentially, he is saying that that failure to groom someone by Mr. Mugabe is what is causing all this tension in the party.
Now, we've got some messages on Facebook, and one of them is from Tsingi Tani, who says, the old man is not in control of the party. He is not lost control of the party, but is facing abuse from certain members of the party. So what needs to be done is for Zimbabweans to take First Lady Grace Mugabe and ZANU-PF to court to explain why they're abusing the president. So that's one of the messages from Tsingidani. And then the other message is from Sakile, who writes, he is being abused by these people in ZANU-PF. Usetinwe sibili umuntu omdala kambe nxa umuntu segugeka kangaka aliboni ukuthi sedonswa ke umkakhe ukuthi lathi sicine sidubeka kangaka. And then we've got a message from Apostle Midian Mfana Wabili Dube, who says, can you phone me right now? Singakwazi khonokho ukuthi singene kunqobani esintwini khona baba nqobani unjani? Ye, ungaphi khonapho mnumzane?
Ngize Livingstone lapha.
Oh, yebo phela, kunjani Livingstone?
Uyachiza la.
Ye, so akutsho ungathini ngakhona kokwenzakala kuZANU-PF?
akuzala kuzala uphefu ngicabanga ukuthi wonke umuntu njeophilayo kwevele kukhangelele into enjengale ifanele yenzeke ngendlela umgaba abusa ngakhona akungeke kwenzeke ukuthi into efana lali ingenzeki ngoba angithi yena manje akafuni ukuphuma esikhundleni abantu abaseceleni kwakhe sebefuthelene bayazifuna lesikhundla and bayabona vele ukuthi usefike ekugcineni manje ngizwa njengamanje oba lithe ukuthi lamhlanje ukwakhuluma kuredio kanjalo kanjalo akusebenzi.
Ye ungana sakuzi ungani ungani suphansi kakhulu ye usakhona yini ngobani?
Yebo ngikhona.
Ye khuluma khona baba.
Ngithi mina lokho ukuthi ukwenzile wakhuluma kuradio akusebenzi lo. Into abengayenza mayefuna ukuqeda le nkinga yakhe akabizele abantu ahlale phansi appointe someone ozathatha isikhundla sakhe amfuna yena ngoba engikwaziyo ukuthi umuntu enjengomnankagwa loba bengakhuluma abadini umgaba kenelisa umgotha ngoba lokho kumenza angafuni ukuphuma e-ofisi lo mnankagwa ulakho bakwenza bonke so unzima kuye lo muntu okungenzeka laphana-ke kungenzeka into ekule engakazibona ngabantu so akasazi ukuthi ukuphelelwe nje akasazi ukuthi enzeka okukhona nje akaphoyinte umuntu athi ukuthi wena ngoze uthathe isikhundla mina sengikhulile aqale phansi
hhayi siyakuzwa sibili kodwa kungenzakala yini ukuthi athi zibani bani ngithatha phela mina sengingani sendiniwe
inkinga yakhe ukuthi ukhangelele kubomama ngithi nalo mama emthethe owashonayo laye wakwaba ngomkhokheli we-women's league lo laye usemfucela ukuthi azaye lapho ubhekele ukuthi agcine ethethe isikhundla sakhe manje akungeke kwenzeke kula bantu abakhona kulokho-ke akakhohlwe angeke bakuvume bona antu bezanu pheva angeke bavume uzomela kwenze uyafuna kafuni
hhayi sibongile kakhulu khona ngapho-ke e-Livingstone mnumzana Ngqobani uhlala usidinga phela ungasikhohlwa.
Okay, I'm
cool. Yeah, thank you. So, Abang Akolu. So, according to Ngqobani in Livingstone, he's saying that the president should actually appoint somebody, you know, to take charge because he appears to be a bit old now. And he says, you know, appointing a person may actually, you know, stop all these kind of machinations within the party. But he says it's difficult for the president to get rid of Emmerson Mnangagwa because they know each other. They've been together for a long time. So, whatever is happening, he can't get rid of him. And he further said that Mrs. Mugabe is attempting to take over from the president, but some people in ZANU-PF won't accept it.
Regati mbo dzokere kudare vedu tisati aenderera mberi nekutora vamwe vateereri vamahiya muripo here parunhare. Saka vamahiya pane zviri kuitwawo here sangano renyimi rinowanzoshanda nenyaya yekuregereranai pane zvamuri kuitawo here kuti munyika muite nyaya yekutaurirana ipasazoite mvungamupopoto
isu tine mabasa rakakura kwazvo yatinoiti kunogara vanhu bhokishauko patinounganidza vanhu tichivadzidzisa nenyaya yebumbiro remutemo mubumbiro remutemo mune muchitaurwa nyaya dzemabazi arimo mubumbiro remutemo anochengetedza runyararo zvinosanganisira bazi renational peace and reconciliation commission nyaya yehuman rights commission uye nezvakawanda zvakanyorwa mubumbiro remutemo zvoita kuti vanhu vanoremekedza kodzero dzavo nechekutanga chechipiri tiri kusangana nevanhu vanogara kumamisha kumaruva kuti tivanzisi kuti vazive zviri kuitika munyika uye vazive chakakosha kwerunyararo nekuti panorwisa vanhu vakuru ava vemapato ematongerwo enyika kana mukati mao vanhu vanozongopedzisira vasafa vanenge vari vanhu vari kumusha vanhu vasine nechekuita nezviri kuitika izvo saka tichitati ndio tiri kufamba tichitaura nevanhu kuti zvakakosha kuti vana vechidiki vakomana vasina mabasa vawane zvimwe zvekuita uye vasashandiswe nevanhu vematongerwo enyika avo nekuti pavanotanga kunetsana vanotanga kutsvaga vana vasina mabasa mabasa acho inyaya yekuti hurumende haina kupa vana mabasa voshandisa vana vaya zvekare kuti vatange kurwisana vanhu vatinoona vanenge vachiiswa mudhorobha vachidziva vaiza nemabhazi vanhu vekuti vakagara kumusha uko vane nhamo dziri kuvatamba tsvina kana kumarekesheni zvenhamo dziri kuvatamba tsvina mungobedzwa kwetimine kuti vauye saisi kuda bishi tirino bishi rekusangana nevanhu vakada tivadza kuti kuti tive nerunyararo munyika medu ivo vakaregza kushandiswa nive matendo yenyika avo vane umbimindoka zvinokwanisa kumira zvakanaka kuti havakwanisa kurwisana voga vari voga vanoda kutotsvaga vamwe vanhu varombo vavanoshandisa kuti varwisani ivo vakagara kudzimba dzavo vachitsekuti vanene.
Tinotenda. Of course, Mr. Mahia's business is in conflict resolution, and he's saying they are going into the raw areas to educate people about tolerance and not resorting to violence. Yes. Tina mkoma Jablani Mpofu. Makadi mkoma Jablani, mwe mterere wedu. Mkoma Jablani? Aywa, inindri nani, tipeo pfungwa dzenyu.
Kuona kwandinoita blessing ndeyekuti problem iripo muzanu pf havasi mugabe kana kuti vamunangagwa. Problem iripo ndivo vamugabe pachavo. Problem iripo ndeyekuti iye as a dictator apedza kushandisa vamwe vanhu kuti vange vachishorwa vachinzi yari kuedza maproblem muzanu pf vanitoriga kutarisa vanhu vanenge vachi vari kukonzeresa asi totarisa kuti vamugabe havasi kuudza mudzima wavo kuti asaite zvakati havasi kuudza vamunangagwa kuti asaite zvakati but iye ariye problem saka ukacheka kubva kudhara kudzingwa kwaita vana mai mujuru vainzi vane problem kudzingwa kwakaitwa maprovincial chairpersons ese almost akawanda kudaro 10 of them vaiyachuka kunziva kuti kungangoita vote of no confidence kuna vamugabe saka vamugabe vari right iye ariye ariwo. Ukazoteka nyaya dzekunana matebelele ndesi dzakaitika dzegukura horidhiya iye mugabe ndiye ariwo ndiye ari kukanganisa ari kukonzeresa zvezvese saka ari kudrowa tension kuti vanhu vasatarise paari totarisa vamwe vanhu varipoei vari kutumwa kunzenda unotaura zvakati kuri kunzi gresi ari kuita zvimwe zvipatizvitira iye pachake iwo mugabe waikwanisa kutaura taiwa kudzimai chese saka semutungamisika muri kubasidisa zvicharanga but sekuti munhu asina hanyo anenge achingoti ngavaite vanhu vane vachitarisa uyu vachisiyana nao ndivo zvandiri kuona.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Jablani nekupinda muchirongwa chedu. Gibbs, you heard from Mr. Jablani. He says the problem is not Tim Lacoste or G40. The problem is Mr. Mugabe himself. He is the one who is at the center of the disturbances in the party. Gibbs.
Mr. Moyo, do you agree with that?
That Mr. Mugabe is in the center of the party. No.
That is a major problem in ZANU-PF.
People are wrong. They gave him all the powers. So he can do whatever he wants. If he wants to assign his wife to do whatever he wants to do, he will do that. The problem is within ZANU. ZANU people are scared of Mugabe. They are scared of telling him the truth. There is no abuse here. They are not abusing him. They are scared. They gave him all the powers. The power now is centered along on one person, and this has been going on for quite a long time, and they are saying it themselves. Biggie Matisse was asked as to whether why he was suspended by Kasukuwet, and he said, no, Kasukuwet cannot suspend me because we agreed that the power is centered on one person, Mugabe, and it's only the people chosen by Mugabe at Politburo that can actually ex me. But you see, this is what is wrong. Why are they allowing him all the power? Why are they not using their organs, the structures, to deal with issues? Why is Kasukuwet suspending people who really need? Why is he doing that?
Thank you, Mr. Moyo, please do stay on the line, and Mr. Mahia, please do stay on the line. And Mkoma Chamu, Rambai Muri Parunare for our radio listeners. Unfortunately, it ends here. But the good news is we are streaming live. So go to www.voizimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu.
And Mr. Walter Moyo, can you hold on there? We are going to come back to you. This is Skip Stube in Washington, D.C. saying stay tuned.